tinofara zvikuru kutaurira mhuri yezimbabwe kuti nhasi tagadzirisa tikapedza tikatambira seselect committee bumbiro idzva remutemo wezimbabwe tichitarisa bumbiro iri rinotaura zvakawanda chaizvo nezvemutungamiri wenyika chekutanga zvakasiyana nemamwe mabumbiro ndezvekuti taane limited term yemutungamiri wenyika chechipiri changa chisimo mumaconstitution anga aripo ndechekuti mutungamiri wenyika uyu aakunzi iye kana achishanda basa rake haafaniri kuita mumbimbindoga asina makurukota ake saka zvese zvese zvaanoita anotanga awirirana nemakurukota ake kukabhineti kana kuti makurukota kuparlamend chechitatu ndechekuti kana taakuda kuti panguva yekutanga hondo takaona gore riya kwakaendiwa kuDRC paane mutemo wokuti kana hondo yaitwa declared within 7 days mutungamiri wenyika anofanira kuenda kudare reparlament achinobvunza kuti zvandiri kuita kuda kuenda kuhondo ndizvo here parlament inokwanisa kumubvumira kana kumurambidza chechina bumbiro redu remutemo raakutaura iro kuti president paatita state of emergency zvakare anofanira kukumbira parlament roenda richitaura kuti iye ndiye commander in chief wemadefense forces ese asi pakushanda basa rake anofanira kutedzera mutemo mukuru wenyika bumbiro redu rinotaura kuti president ari pasi pemutemo saka ibumbiro rakasiyana zvikuru nemabumbiro anga aripo kare uye tinoti isu rakanaka
vachovasa munoti nezvataurwa navamwenzora
ndekutanga nechekuti president ari mubumbiro ravara kutaurai haakwanisi kutongwa kana achinge ari anenge achiri president saka tingatiwo anenge ari manyepo kuti titi kwanzi president ari pasi pebumbiro romutemo iye asina kana mutemo unokwanisa kumubata paanenge ari president ndochokutanga ichozvo echipiri president ane masimba ekuapoinda macabinet ministers asina nhamba saka tiri kuti ndo masimba akanyanyisa akaiwayo kuti unongonzi kana waita president zvako woapoinda maministers awangofungidzira iwewo nemadeputy ministers toona zvinyatsoratidza kuti munhu uyu ane simba rakawanda chimwezve ndechekuti vanhu vese vanenge vapoinda neavo vanenge vainoita mavice president vese avanenge vachiripota kuna president hapana mumwe munhu anokwanisa kudzinga vanhu ava parliament haikwanisi kudzinga cabinet minister haikwanisi kudzinga deputy minister ndipresident jeda anokwanisa kudini kuita izvozvo president uyu haatorina age yeretirement pakangonyorwa kunzi kuti uite president unofanirwa kunge une 40 years asi hapasi kutaura kuti kumusoro unofanirwa kunge une makore mangana izvozvezvo futi zvinhu zvinenge zvisina kunaka panyaya yapresident ndiyezve futi achiri kuapoinda macommissions akawanda ese macommissions ese ari muconstitution imomo president iye achiri kungoapoinda macommissions iwaya saka tinoona kuti obviously zviri kuratidza kuti munhu uyu atori nemasimba akawandisa kuti wadarika masimba ana president paconstitution iripo iyi tikazotarisa kuzvanga tita kana vamwedzera izvozvo kuti commander wedefense forces nechizvese izvozvo tikazviri kuratidza kupachena kuti uyu munhu ndiye ane masimba pazvinhu zvese zvinenge zvichiitika imomo
vamwedzera vamwewo vari kutiwo zvakare chii chasiyana chekuti paramba pangori nevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachibviswa hofisi yemutungamiri wehurumende
tingati isu vanhu kuoutreach vachitaura vakataura kuti ivo vanoda president vakataura zvakare kuti vanoda vice president panga paine gakava rekuti vaviri here kana kuti umwe chete tochiudzouya panyaya yeofisi yaprime minister vanhu vazhinji kusanganisira bato raprime minister randinova ini ndiri umwe waro hatidi prime minister tinoda mutungamiri wedu aite iye president wezimbabwe in other words hatidi kuenda for the second prize toda kuenda for the first prize munhu anotonga nyika ndipresident asi ndiende panga pachitaurwa navachiwasa zviri nyore kungotaura vanhu vachiti parliament inofanira kudzinga minister isu tinoti kwete munhu akagadza munhu ndiye anokwanisa kumudzinga so kana president ariye akaisa minista wake ndiye anokwanisa kudzinga minista wake isu tapa president simba rekuti asarudze maminista makurukota ehurumende aanoda asi tamuisira yatingati condition yekuti hurumende yake ikatadza kutonga pane simba ratakaisa muparlament rekuti parliament inogona kuita inonzi vote of no confidence mugovernment yapresident asi chakakosha ndechekuti president watiri kuisa muconstitution umu ndipresident avhoterwa nevanhu tichitevedzera sarudzo dzakachena free and fair election
vachiwasa munoti nezvataurwa navamonzora ngotiga
tingati pamwe vamonzora munhu ari kutaura mashoko akawanda zvikuru asi zvavari kutaura izvozvo tinoona kuti zvinhu zvingamake sense kana mukatarisa nyaya yavakutaura yekuti kwanzi president ndiye akuvapoinda maministers avari kutaura nezvawa vozotaura kuti president anosungirwa kuti anofanira kuita zvakati ane maministers ake saka ndo ndokunga ndozvika tikutaura izvozvo president ndiye anenge aapoinda maministers aya ndiye anenge aapoinda madeputy ministers aya zvokuti vataura kuti kwanzi vanenge vapa president aapoinde minister wedefense aapoinde minister wechii nechii isusu tiri kuti vakaregei kupa nhamba yekuti president anenge ariko nguva iyo anofanirwa kuapoinda 20 maministers chete kana kuti 15 maministers chete nekuti rimwe dambudziko ratinaro izvezvi izvi nderekuti nenyaya yeprovision iyo yakafanana nezviri mulangage house
vamonzora
isu tinoti kana president avhoterwa nevanhu nesarudzo dzakachena ngaakwanise kudoma makurukota ake makurukota apresident ndo maadvisor ake saka hamungamutsvagiri maadvisor ake anotsvaga maadvisor ake iye pachake